zvikoro zvatanga zvinenge zviri kumashure zvikatsva zvinosvitsika. Vana vazhinji vakundikana kuti vasvike pazvikoro nenguva yatatakatarisira. Saka tawana uwandu hwevana vakawanda vatadza kusvika kuzvikoro kunyanya maboarding schools. Kozoti vadzidzisi vari kutarisirwa kuti vange vachiita basa racho. Vavasi kuita basa nemwoyo wese nenyaya yekuvhundutsirwa kana kwatingati kushishidzirwa kwavari kuitwa nehurumende iri kutonga, kwekuti vakushanda vachitya kuti mumwe womutonga muke vangozvamira mabasa. Saka vadzidzisi vazhinji nhasi vangoswera vari pamabasa avasi vakangotarisira hana dziri mumaoko vachingoti vanhu vaya vachasvika. Asi dzizvikoro zvizhinji zvatataura navo vari kunzi vanhu vanga vakatarisirwa kuti vave kusovaverenga vacho havasati vakwanisa kusvika mune dzimwe nzvimbo dzakati wandei. Saka vangori vanhu vekuti chero basa ravo vachiita nemazvo nekuti vanorida, asi vanenge vakuzoita hana yakabatira mumaoko vachingocheuka cheuka kuti pamwe nguva vakangosvika.
Tichitarisa pakushomeka kwevana vabudirira kuvhura chikoro nhasi, zvii zvamungafunga kuti zvakonzera dambudziko iri?
Izvi zvinonge zvakonzerwa nemamiriro yehupfumi nekuti mari yezvikoro haina kumbokwidzwa, yangoramba iri zvayanga iri. Asi nyaya yekudzingwa kwevanhu mumabasa yanga ichiitika nguva yapfuura nenyaya yekungooma kuri kuita hupfumi hwemunyika yaiita kuti vabereki vazhinji vanga vachikundikana kutsvaga muripo inga fees dzingadiwe kuzvikoro. Saka vazhinji vana vachiri kutotambudzika pamwe chete nevabereki vavo kuti vanga vakwanise kusvikawo kuzvikoro kuzobatana nevamwe sei.
Touyawo panyaya yekuverengwa kwevarayiridzi nevadzidzi. Ivo vamanga muchitarisira nhasi kuti vangangouya muzvikoro ava, vanga vakakuzivisa here kuti vachauya musi kuchavhurwa zvikoro?
Isu pachikoro pandiri takatotumirwa riri gwaro musi wemugovera nemukuru wechikoro achiti shoko rasvika kuti munhu umwe neumwe anga aripo musi wechipiri panovhurwa zvikoro kubva kuCivil Service Commission